A very good evening, Zimbabwe. This is Life Talk. We're coming to you live from the Voice of America in Washington this November the 11th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are talking about the introduction of new bank notes in the form of a $2 coin as well as a $2 and $5 bills. The new currency was supposed to start circulating today, but was yet to be seen by the end of business day today.
If you want to join the discussion, send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are live streaming on our Facebook platforms, so please visit us at VOA Ndebele and VOA Shona. And we're also live streaming on all our websites. That's www.voashona.com for Ndebele, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com for English.
The introduction of new banknotes was yet to materialize by end of business today, with the Reserve Bank of Zimbabwe Governor John Mangushka telling Studio 7 that commercial banks collected the new currency this morning and will start distributing it on a larger scale to the public tomorrow. But he said banks that were able to collect their allocations early must have started circulating the new notes today. Mr. Mangushka says the new $2 and $5 bills and the $2 coin are aimed at addressing the never-ending cash shortages in Zimbabwe.
But critics say without addressing the political and economical fundamentals, the new currency will not end Zimbabwe's economic collapse. What are your views? What do you think? Did you see the money? Or are you looking forward to seeing the money? Let's talk. Please join us today, right now.
Where is the money? Yo umbuzo esubuza lamhlanje libonile na imali. Silethemba sihlangana singabaphilayo emakhaya. Kuhlelo lwe Live Talk lamhlanje siphatha udaba lwemali entsha esilethwe nguhulumende. Lizakhumbula abanengi ukubana umemezele ukubana kuqala namhla uza kwethula i-$2 yephepha, i-$5 yephepha kanye le-$2 yelitshe ikhoyina. Ngokutsho kukasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ubaba uJohn Mangushka, uthe abamabhanga baqale ukuyithatha ekuseni limali. Wathi mhlawumbe abayithethe ekuseni kakhulu benelisile ukuyipha uZulu lamhlanje, kodwa abaningi esikhulume labo bathi hayi, emabhanga kayikatholakali imali. Ngokunjalo uMangushka uthe njalo nxa kuyikuthi namhla kabenelisanga ukuthi babe sebeyifakile emabhanga sebeyipha uZulu, ukhangelele ukuthi lokho kuqale kusasa. Mhlawumbe bakhona babele nhlanhla abathayisane layo emabhanga. Sicela ukuzwa kini elisithinte lisitshela ukubana hayi, thina siyibonile imi kanje kanje kanje. Uhulumende uthe njalo ulethemba lokubana ukuletha imali entsha le kuzaqeda udubo lokusilela kwemali, ngoba yonke imali azayifaka emkambo wemali uthi yi-1 billion Zimbabwean dollars. Uthi uzakwenza lokhu kuqala lamhlanje kuze kuye kuthi 6 months down the line, singathi phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo, yikho lapha akhangelele khona ukubana abe esefake imali engange 6 billion emkambo wemali. Kodwa abanye bathi kayeneli leyo mali, incane kakhulu. Udubo lokusilela kwemali lubanzi, ngabe uyengezile yafika mhlawumbe kubo 2 billion kusiya kubo 3 billion ngokutsho kwenye incwethi kwezenotho sike sakhuluma layo umnumzana Reggie Shoko. yilo utaba esingalo lamhlanje mafi.
Aiwa kune avo vashango vokupinda muchirongwa tinokuchingamidzai kune vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Parizvino live feed yedu aiskuita asi ticharamba tichiedza kuti tione kuti chii chiri kuitika. Asi takwanisa kushare link kubva ku Studio 7 saka tinokuchingamidzai. Nasi tiri kukurukura isu pamusoro pemari itsva. Yanga yakatarisirwa iyo kuti ipinde mumabhanga nasi. Asi tanzwa vamangunjika vachitaura ne Studio 7 vachitaura ivo kuti mari ichange yasvika kuvanhu ndofunga mangwana asi kumabhanga yanzi iyo yaendeswa nasi. Saka tichange tiri kukupai kuti imi muri kutarisira chii? Pane zvingabuda here mukuuya kwemari iyi? Tiri kunzwa kuti pane $2 yemacoin because ya $2 yebepa ne $5 yebepa. Saka tuda kunzwa kuti kwamuri zvinorevei zvingabatsira here upfumi hwenyika waenda kumawere uyezve kune avo vari mumabhanga makwanisa here kuiona mari kana pane vari mumabhanga vakwanisa kuiona pindai muchirongwa tionesane kune avo vese vari palive feed yedu pari zvino tichaenderera mberi tichikupakurira izviri kubva kumuzinda mukuru kubhanga guru renyika reReserve Bank. I think tunga at this point let's listen to what Dr. Mangunjika had to say today when he spoke to Studio 7.
My banks nasi varuko kureita mari dzavo kubva ku Reserve Bank using my CIT vehicles avo, that's cash in transit vehicles avo, kuti mari yavo yoende kuma cash depots ema commercial banks. From my cash depots they need to be from my branches a network yavo yese throughout the country. So nasi don't nasi it was more of a day yekuti ma banks order ku Reserve Bank for them onward transmission and onward distribution. Kuenda kuma brand network au kana zvese zvimwe zvakanaka.
Saka inga tarisirwa kunga veruzhinji vakuiwana rini kuma banga kwao.
Kama unofunga kuti ama banks ama kuseni anofa kuwana tona nhasi kuti vanzinga vasina vasakuona nayo nhasi minzi yaenda ndikuma kidipo kwao mangwana amwana bvaona mangwana mayo inonga yawanda ama banks but otherwise those ones who came kuseni afa kuwana iyo zvinezvi.
Ii mari yakawanda zvakadii tarisirwa kupinda mu market nhasi.
Takati tikuse mari on a gradual basis kuite kuti nyika fano zvakanaka. Saka takati zvo yai 1 billion yaya tichaisa over 6 months. Saka makadivida yoyo 1 billion divided by 6 months. So unotora kuti pei yakati wandei mwedzi. Saka if you just say by yourself, unobvaona kuti ingaite mari yakawanda sei pa gradual basis as you said. Mari haindi iti one time kuti tikuti yes one time. Tanga tichiona kuti demand yakamira 1-1 tomezva kuti oh demand yemasalaries. Like for example, masalaries ane more demand than non-salaries.
Banga rakazivisa kuti kune kuine mari mbiri ma $2 coins ne $5 yebepa. Ndeipi yatanga kupinda musika nasi?
Nasi katanga ma $2 ma coin ma $2 e paper. Kune mari nhatu kachamwasi. Kune $2 ye coin ne $2 ye paper yaka ye green ne $5 ye pink. Saka yatanga nasi ma banks aikoleta ma $2 coin awo ne ma $2 awo ne ma $5 e ma bonus.
Munotarisira kuti zvingarerutsa dambudziko zvakadii tichiona kuti nyika yanga nenguva ichinetseka nyaya dzemari.
Yeshua papa le nyota yemare. Nyota yoyo yoyo inopera over period of time. Zonga tichingoita gradual finishing ichi chanda nyota yoyo. Chinoita ndicho kuti mari inofauta circulation. Mari iri Reserve Bank inofauna kuma shops. Ma shops ogobhenga mari yacho kuti mari ite circulation. Saka tokurudza kuti kune vanhu vanga vabhenga mari yavo kuma shops. Ma shops obhenga mari yavo kuti mari isangoita one way. From the Reserve Bank, my banks have gone out. Reserve Bank, banks have gone out. In fact, I have my Reserve Bank to exchange and my electronic money in my banks or withdraw from the accounts. My banks, my realtor, my clients out in my shop of banker. Do back to my retail world. So I can't do it. I'm going to go to the bank. I'm going to revolving. It's a continuous process. I'm going to go.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna governor weReserve Bank vaJohn Mangunjika vanga vari kutaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi tiri kunzwa kubva kwamuri imimi kuti munoona mari iyi ichizobatsira sei kune vari mumabhanga maiwana here mari uyezve pindai muchirongo ationesane ntunga.
Yebo kunjalo mavili mzwile usiba lukulu webhanga elikhulu elereserve ubaba uJohn Mangutsha ekhuluma le ntatheli zindaba yethu lapho ujonga kandemiri echasisa ukubana sebe imali abayifakayo emkambo wemali yi $1 billion. Njalo uthi bakhangelela ukubana ukuza kwalimali kuqede udubo lokusilela kwemali elizweni. Asazi ukuthi livumelana laye yini ubaba Mangutsha, sifuna ukuzwa kini ngoba ezinye ingcwethi zithi ayikaziboni udubo lokusilela kwemali kumbe olokubhidlika komnotho weZimbabwe luphela ngoba zinengi izinto ezimqoka ezibalulekileyo ezimele zilungiswe nguhulumende ezigoqela ezombusazwe leze economy nje ukubana ilizwe libe lekhono lokulungisa izinto libe lalokho okuthiwa ngama-exports likwanisa ukuthengisa impahla zalo kwamanye amazwe ukuze lithole imali yaphandle esingathi foreign currency. Ngaphandle kwalokho abanye bathi hayi busakhona obunzima beZimbabwe kwezenotho kabukayindawo.
Aiwa, regai timbo, chingamidza vari pano pa live feed yedu tina atanga kunyora ndisimba rashe mbofana hanzi. Uyo moto wemapepa, hakuna kwa unosvika kana pasina kugadziriswa nyaya yepolitical issues. Simbarashe mbofana ari kuti ndifonere ndovaisa namba dzake. Nathan Tawanyasha nemhanzi, tiripo mfunge, tiri kukunzwai, tiri kunze kwenyika, aiwa tinokuchingamidzai. Top fene muzi, vusi muzi ndlovu, aripano, yetao mhlala, ari kuti, hi guys, I'm watching you from Randburg. Tatenda we Africans, this is a great idea. From Zimbabwean government, thank you, and the ED government for good governance. Ndita tenda we Africa warukutoro. Paul Maposa, hi people, I'm watching you from Dangamvura in Mutare. Tabitha Manyona, and please call me over at my number. Zake Simeon Banda, and I'm at Zango Murisei, Kosisimavi, how are you? Aiwa, ininam okay, how are you? Kuna over Pachirungwa Chedu Parishino, Tributari Saisu Nyaya, Ye Mari. Itsva iri kutarisirwa kuti yanga iri kufanira kusvika nhasi mumaoko evanhu tichinzwa kuti kuma ATM uko vanhu vanga vachifanira kuenda ikoko vachinotora mari idzi asi pari zvino tiri kunzwa kuti takatarisira kuti mangwana zvichange zvichiitika sekutaura kwaita governor guru wereserve bank vaJohn Mangutsha nhasi ntunga.
Yebo mavhi sikhangelela sekhasini lesindebele lapha sibona kulobani laphana kulo sikhumbuzo mlala. Uyabuza uthi mari iponi hatizi mlalazi tikabuzwa imwe unkosiphile mazongo uthi wena dumela ntungamili nkomo malume likayimorena chuma prince uthi wena nothing will change as long as Mnangagwa and his crew are still in power. Sithathe umhlonitsho wethu wakuqala namhlanje ubaba uRejoice Ngwenya. Our first guest is Rejoice Ngwenya, an economic analyst. Good evening, Mr. Ngwenya, and welcome.
Thank you very much, Team Washington.
Let's talk new money, the $5 and $2 bills that were set to hit circulation today, but you know the government says most likely tomorrow the new notes will be in full circulation. What does this mean for Zimbabwe's economy?
Well, let's put it this way: this is old wine in new skins. Zimbabwe's economy is basically not dependent on local currency because it is driven by foreign currency. So the introduction of money is a non-event other than merely complicating the inflationary environment. Look, I mean, I've been to three countries in the past few weeks, and the first thing they tell you is go and change your US dollar so that you use local money. So it's fantastic, guys, to have your own local money. But the fundamentals of economic stability, high production, confidence in the currency itself, a non-politicized reserve bank, all these factors are critical in terms of ensuring that your local money has reserve value. And I don't see those factors prevailing in Zimbabwe. So I'm afraid that it might just be excitement about seeing a new paper currency, and before you know it, we are on hyperinflationary territory. That is my fear.
Mhm. Uhulumende uthi udubo lokhangelela ukuthi imali le iqede udubo lokusilela kwemali elizweni. Okwamanje phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo uthi uzafaka imali engange $1 billion emkambo wemali. Awuboni yini lokho kuphathisa ekuqedeni lolu dubo mhlambe lokuvuselela umnotho ube nganene?
Iqiniso ukuthi kukahle kabi ukuthi ilizwe linye langalinye libe yimali nemali yazo, imali eqondane lelizwe lakhona. Kodwa okuhluphayo ukuthi yazi ungaze uhambe emazweni ngisanda nje ukubuya vele ibe ngibambabamba amazwe athize e-Africa le Middle East. Bahle bakutshele vele ukuthi imali esebenzayo yimali yalapha elizweni. Ungazinandelele umnotho wabo umi kahle, i-industry yakhona, ama-sector asebenza kuhle, futhi ubona ukuthi ibhenki yakhona, amabhenki akhona uyazitshengisela ukuthi ami wodwa asomabhenki lana asetshenziswa ngabantu ababusayo or nguhulumende obusayo. So kufanele abantu babe le themba ngemali yabo, esithi khona ingxenye ngama-confidence kama-fundamentals. Lokho konke sikutshoyo mfowethu akukho eZimbabwe, akuwaguqula lutho. Kusho ukuthi imali le hayi kupho ngu-decorator nje, kuyafana nomuntu ofaka amaphepha endlini lapho okuthathelwa khona. Nxa umthatho siphelile amaphepha akhona uyabona vele sisitshawo sithathwa ngumoya. Angiboni ukuthi kuzaguqula umnotho, ngoba imali evele isebenza ekuhambiseni umnotho weZimbabwe ngama-US dollars, imali yangaphandle esingelayo vela.
Qhubeka ubambile baba uNgwenya, ke sithatha abalaleli mafi.
Hello caller.
Hello Maserasi.
Aiwata Square, sikutaura nani uyezve muri kupi?
Aiwa muri kutaura naMafira kureva kwaGutu.
Taurai tinzwe sisi Mafira kureva.
Vedu weka mari zvokwadi chero vakazadza makoini ka madhegi anotodambuka tichienda nawo madhegi kunotora makoini aya. Hatiri kuda isusuka ngavatipewo estable currency unoshanda kana zvaita mvera ngatidzokere kumaUS dollars. Kozi varu kuti hanzi chikugadzira $2 koini, zvinhu zviri kungoramba zvichikwira hazviregi kukwira nekuti hanzi kuyavaisa makarensi. Nhasi mabhengi anga aine mazikyu akareba pano nekure uku, vanhu vachiti hanzi kwai makarenzi ako, mari kwai mari dzavako, mari dzavako. Ngavaite zvinhu zvavanokwanisa kuzadzikisa, nekuti ikonomi yatiri kurarama nayo vakomanaka haitombobetseri kana wandii, hazvibetseri.
Saka sisi Mafira kureva, dai imbi maipiwa mukana wekumboti gadzirisai zvinhu panyaya yemari maiita sei, zvii zvamaida kunyatsoona zvichisanduka?
Right, chekutanga ka taitanga kunyatsokondorora maprizes ezvinhu zvedu zvatinazvo, then kuvhura maindastry atinawo. Tatai kuti iko zvimwe zviflower taakuita yokuhodha from outside. Asi tinawo varimi vanori magorosi muno muzimbabwe. Indigenization dzacho dzavari kureva, dzavaireva, dzavaiti ndo dzatiri kuita hatidzioni. Zvizhinji zvatiri kushandisa muno muzimbabwe were exporting from other countries. Handii taitanga kunyatsomeka shuwa kuti malocal markets edu isusu, are we buying things from the local markets kuti tisupply kumaindastries, kumabig shops wacho kwatinenge tichinotenga zvinhu. Manje kana zvichidaiwo so zvokwadi, this is a failure. Kana tati kuti mwana akonewaka uitaimba 0 out of 10.
Tombotaura nyaya yamataura yekumabhanga, ndekupi uku kwamaa muri kuona vanhu vakamirira mari uyezve zvazofamba sei pane zvamaona nhasi?
Ndabva kumasvingo mumasvingo chaiko, kubva kunana standard chati hadiinanani kunanani madhengi mutaunhi uyu. Vanhu vakamirira vakati handizoni purezidendi vakataura kuti kwai madhengi anenge akazara mari kutanga musemandi. Vanhu vanga vachitopopota kuti hazoti vachapwanya madhoye pamabhengi vachiti tipei mari, tipei mari, muri kutinyima mari. Vachitofunga kuti vanhu vekumabhengi ndovari kutora mari vachiita kublack market. Notinovimza hakuna mari dzacho dzanenge dzaisiwa, is just kungotaura zvinhu zvisingazadzikisi.
Aiwa, mashoko makuku tu sisi mafira kureva muve nezuwa rakanaka.
Aiwa, tinote nda isu. Ase, takundikana.
Aiwa, tinote nda imuve nezuwa rakanaka. Ntunga, we're hearing there from a lady. She says she's in Mashingo and her name is Mafira Kureva. Remember, we used to have a listener called Mafira Kureva Chimbwa. A long time ago.
That's a popular name.
Yes, so she says that she's very upset because she said she was in Mashingo and there were people lined up at banks expecting to see the new money because according to them they'd had, you know, it was announced, I think, during the weekend that money would be available, but nothing came out.
Mhm. Limzwile lapho umlaleli ubekhuluma ukuthi besemaswingo abantu bebegcwele emabhanga bekulendwendwe empela bekangelela ukuthi bathole izimali zabo emabhanga kodwa ngokusho kwakhe ibingakafiki leyo mali entsha. Ekhasini leviwe indebele njalo siyalibonga uxhaso lwenu sibukele siyalibona ababukeleyo King Duri. Uthwena ngilibhekile ngise Deep Sluta South Africa. Asethembeni this time around izosebenzela lento enziwayo but isikhathi sonke mbona ngani yayihlala isenziwa ihluleka ukusebenza. So namanje singehlula njalo but isibafisela konke okuhle. Clemens Mzola Dube uthona lichona njani basakazi. Silo mlaleli ecingweni uNjabulo. Kunjani mnumzane?
Ngiyaphila njani baba?
Hayi siyaphila. Usixhuma ngapi kwendawo?
NgiseGweru.
Ye kunjani eGweru? Kulomsindo mani osibulala indlebe lapho khona ngazi ukuthi kuyini lokho.
Kulomsindo alright, bana sibona ukuthi ngingawuqeda yini lomsindo. Ngiyabona sekungcono.
Yebo sungcono. Qhubeka usitshela ukuthi isimo sinjani eGweru lapho.
Ye hayi eGweru sona isimo sikahle mpela. Lezulu lengane liyathonta-thonta kodwa umumo esiwubhekileyo ngowe-economy yethu. Ngase sizwa kuthiwa kule mali singathi imali entsha ngoba imali ebesilayo amabhondi la ebevele engekho abantu batshona besemalayinini nanamhlanje belinde leyo mali. So nanko ke kuthiwa kekubuya imali entsha. Nxa sikukhangela kuyasihlupha ngoba sivela khatshana. Into bezithengiswa ukuthi zizaletha ubungcono kafika bubona lobo bungcono kafika bubani. Kathesi nxa sikhangela wonke umuntu obamba imali eZimbabwe ngenxa yokuthi sifunde ukuthi izinto zethu kazihlali. 2009 siqale almost kutsha ukuseva for ipension. So kusitshayile futhi ipension yethu has been reduced by 20 whatsoever. Now ucabanga you think in US dollar term. Yona le mali abayiprintayo izafuela i-need yokuthi kudingwe i-US dollar. Izafuela i-inflation. Ngoba kakula muntu ozafuna ukuthi ahlala ibambile. Ibambe uyi-convert masinya ibe i-material assets. Ibambe uyi-convert masinya ibe ngama-rands ibe ngama-US. Kono kuyana ukuthi kakula confidence kumakethi. Kakukwazi ukuthi kusasa kuvuka kuyini uthwele amabhondi wona lawo. Abantu abalashuwa silathemba. Lakathesi nxa kuthiwa kule mali entsha abantu ngokungazwisi sebesesaba ukuthi engcele yakade siyibambile iza kuthi ithi. So i-confidence is zero. La sakade kutshiwo ngubaba uNgoni ngiyabona ukuthi ama-economic fundamentals they are not in place. Ukuletha imali kungalungiswa ngokuhluphayo akwelaphi lutho umkhono welizwe. Politically, the political will is not there. Ikhulume nge Zimbabwe is open for business mantra. Isikhathele ingachivanga niks. Ayachivanga lutho. Seyikhathele sekunzima lokuthi bayiphinde ngenxa yokuthi kabalungisisanga ama-economic fundamentals. Ngiyabonga baba.
Mhm, hayi siyabonga Njabulo khona ngapho eGweru.
Yeah.
andi mkoma njabulo vati bata vari kukwerwa nzai ivanhu vanga vakazarawo kumabhanga asi chabuda hapana
saka sister mafira kureva zvechokwadi vari kutaurawo zvazviri kuitika kumasvingo kuti vanhu vanga vakazara ikoko vakatarisira zvakare mari asi regei timboenda kuna vangwenya takamirira kunzwa kuna vagaule kana vachuma vezano pf timbonzwawo asi ndiri kunzwa kuti pane muteereri mtunga mombotora muteereri ndozoenda kuna vangwenya
mlaleli muteereri wakadi yako
ndiri pangu makadi yenyu
aiwa tinofara tiri kutaura nani apa
muri kutaura na David Dimba
mukoma David tipeiwo pfungwa dzenyu nemarinyuwani
ya chokwadi ndechekuti marinyuwani ingagonawo kunzi iripo but chokwadi ndechekuti marinyuwani haina zvainogona kusolva pane nguva ino nenyaya yekuti chinhu chekunyanya nyanya kuti mazimbabwe acheme nacho inhau yeinflation yatiri kutarisana nayo kachero mari ikangouya izvozvi so hakusisina munhu achagona kuvimba nemari yemuzimbabwe zvachakonzeresa kuti munhu ingobatwe zvekare nekuseri kweroko zvizongoita sezvekuingotwa bhondi haina solution yainogona kuita pane zvinhu ngavatange vaita zvinhu zvekuti tiwa nekuvimba kwakakwana pamusoro pemari yedu yacho ichazouya isati yauya saka tikona kuti pane kona ipi neipi yezimbabwe vanhu chinhu chipi nechipi chavari kungoda kushandisa mari yekunzi yakaita seus dollar kana randi
imi mukoma muri kupi
ini ndiri muHarare
maa makamira sei kumabhanga nokuti tambonzwa kubva kumasvingo vari kuti ikoko kwanga kuine mitsetse yakareba tikataura zvakare nevamwe kola vari kugweru vatiwo kana ikoko kugweru vanhu vanga vakamirira panze pemabhanga kwakwakamira sei muHarare nhasi
muHarare nhasi zvanga zvakangofanana zvekare vanhu vanga vakangotarisirawo mhara ikangoreba hapana chati chachinja iko zvino
Imi dai maiwana mukana wokumboti zvinhu zvacho zvigadziriswe zvii zviri pamwoyo penyu zvamaiti dai hurumende yateerera izvi zvinhu zvaisanduka
ya inini chinhu ani chakanyanyanyanya kugara pamwoyo pangu ndechekuti pane nguva ino hurumende tofanira kumbomira kuti timanikidzire kushandisa bhondi iro rekuramba richingoloza vhalu zuva nezuva tabva ipapo tombozvibvisa zvese kana tamboti vanhu vamboshandise mari yekunze tabva ipapo tochitanga taisa mapolicies ekuti zvoni vanhu wavimbe nemari iri kumboshanda tisati taintrodusa dzimwe mari minekuti kuramba tichimanikidzira bhondi sezvatiri kuita nezvimwe zvezvinhu zvekuramba zvichikonzeresa kuti munhu asenze but achisenzera pasina chingoramba chingodonha valiwa
imi muri kubata mabasa api
ini ndinoita zvekutengesa
zviri kuendeka here
hapana kumboendeka bose uchingobata mari yacho unotorwa nehana kuti ndatengesa zvandatengesa kudaro mari yacho ichazowana chainoshanda here bhause kazhinji kacho unotozoona kuti vakudonotsvaga ti zvimwe zvinhu zvekuti utengese ukangotengesa nemari yemuno paunozodzokera unogona kusatonatokwana kuti uzotenge futi zvimwe zvinhu zvanenge uchifira kuti kana ndikahodha zvinhu zvakadai so zvinozotengeseka sapese paunenge uri senyu semunhu anotengesa hana inenge ichitorowa kutoti zvandabata mari iyi ichandishandira here kana kuti ichagona futi kana kutadza kuti nditenge zvimwe zvinhu zvekuti ndizotengesa
aiwa mashoko makuru kuti tinokutendai chaizvo mukoma David muve nezuva rakanaka
tinotenda mwoyo nezuva rakanaka
bhabhai ntunga the David that you just spoke to also is reiterating the situation that we've just heard is in Masvingo and in Gweru that yes there were queues outside banks today as people anticipated the new currency but obviously it didn't come to pass
baba ngwenya uyavezwa abantu bayasola mpela gabalalo ithemba lokuthi imali le izalungisisa zonke indubo ababhekane lazo uhulumende engakulungisisa njani lokho esingathi i-lack of confidence kumali yeZimbabwe
ya yeah, but phela ngenxa usukwalahlekelwa yi-confidence ithemba uyahlupha ukuthi ukulungisise ngoba kuyathatha isikhathi ngoba into zemali zabhilizeka kudala ngama-2000 abantu vele bavele balokuyethuka so kuzathatha isikhathi esithize kodwa okwakufanele ukuqakathekiswe ukuthi umnotho lokusebenza kwama-factory lama-industry kwakufanele kulungisiswe. Ye bayakhuluma bona abaziyo abantu ababusayo bathi Zimbabwe is open for business, kodwa lalokhu ama-mega-deals ayenzakalayo abantu abaningi ntungisikaba kabakho emsebenzini, abanye bayacothwa emsebenzini. Kusho ukuthi vele i-engine elungisisa umnotho, izimpahla, ukudla, konke okulungiswa ngaphakathi kwelizwe, nxa kungakabi kahle kutho ukuthi imali eyabikhutshwa le imali entsha iyabe sithathwa sisetshenziswa ukudinga imali yangaphandle ukwenzela ukuthi abalungisa izimpahla abavele bekhona abalutshwane bazize imali yangaphandle kwelizwe. So yikho kwenza kube le hyperinflation. So nxa vele imali yangaphandle kungelandlela yokuthi ama-exports angenise imali, leyo eningi yakhona iyagcina sisetshenziswa ukuxothanisa leyo eqinileyo. So yikho besibe ngesikhiwa besithi bad money drives good money out. So into yakhona vele lo njengoba sithi nje uhulumende wakhona abantu kwabala themba lokuthi uhulumende esilaye uyakwanisa ukuthi abambe kuhle into zomnotho. So vele into zakhona eziningi azikalungiseki kuhle, kodwa ngaye uhulumende uyayekela ama-industry le economy izilungisise yodwa, ba-float exchange rate bengabe beyibo abathi i-dollar i-1 to 15 kuyaye kuphambanisa futhi umumo wemali.
Siyabonga baba Ngwenya, qhubeka ubambile. As we welcome our second guest, that's Belief Gaule of ZANU PF. Mr. Gaule, good evening and welcome.
Thank you very much, my brother Tongameli. Thank you for having me.
Thank you so much. And let's dive in. Many people don't believe that this new currency or new notes, whatever you may call it, will end their misery. What's your take on that?
No, I disagree with them. The reason being that I think this is the liquidity crunch when it comes to. Hello?
Yes, we are listening.
Yes. Let me just. Sorry for the interruption. I'm making a payment here. Let me just finish what I'm doing first, and then I'll come back to you. Thank you. Sorry.
Okay, I'm sure you are using the new currency then.
Yes, I'm using the new currency. I'm in the supermarket right now. I'm using the new currency. Thank you very much. I'll come back to you.
Okay, finish your transaction, then we will continue. As continue with our program tonight, we are focusing on the introduction of new banknotes amounting to $1 billion, of course, in phases in the next 6 months, starting today. Many people are skeptical as to whether this move will address the economic challenges they are facing. Ibimele iphume lamhlanje imali abantu bayithole, kodwa usibalo ukhulu webhange elikhulu uthi hayi, mhlawumbe kusasa kulapho abantu abazayithola khona ngobunengi isifikile emabhanga. Sikhangele ku-VOA Ndebele ekhasini lethu, bayakhuluma abalaleli lapha. Silobani laphana? Glock Clemens Mzola Dube othwena, sicela lisibonise imfanekiso yemali entsha. Ukhangele ku-screen sethu Dube, mbona iyaphuma lapha lalapha. Sikhipha nje imfanekiso eke yakhitshwa nguhulumende, kodwa yona imali ayikafinyelele ebantwini lathi kasikayiboni. Uvusi Mpofu uthi wena bayadlala labo nkomo. Litshona njani basakazi bangikhumbuza ugono ngemsebenzi yabo. Kuzoba lonke Nkosi Phile Mazongo uyaphinda njalo laphana. Uti yena mina ngubona ngokubona kwami le mali ezonyusa amafutha ezimota njabula ngokusazisa ngendaba zasekhaya. Malume unkomo, God bless you. La inkosi kubusise mazongo. 3D Dube uti yena, is it a genuine currency or kusadlalwa amatope? Is it recognizable in the world market? Lo hulumende agatembakali kuzanywa nje indlela zokuqoqa idola elisebantwini ukuze bezontshontsha kahle. Nesisa Dube uthwena eqinisweni besicela besebenzele imali eqiniso kanti kuzaze kube nini sisebenzisa amaphepha. Kuzoba love vusumuzi ndlovu indlovu enkulu lapha ithini yona ithi yena nje ugawule doesn't bring any hope. Mlalazi uthwe na makumbu enyoka ngari tore mtereri mafi.
Hello caller, aiwa regeti ende kuna vangwenya vangwenya makadiko
inofaraitu.
Aiwa tinofara. Zva tiri kuona zviri kuitika zvinoreveisa maonero enyu. Tiri kunzwa vazhinji, tanzwa vari muHarare vati vanga vakamirira pamabhanga vari kumumasvingo, vanga vakamirira pamabhanga nevari kugweru vanga vakamirira pamabhanga. Asi tisati musati mapindura rega inditore kola, nhare dzake dzisati dzakata. Halo kola.
Halo.
Ehe, taurai tinzwe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Namabindi ndiri kuhwandi.
Ya, mkoma taurisa imbi jana kwa kadiku wange uko?
Kuri nana hako.
Ehe, kwenye panyaye mari nasi shafamba si?
Kwa nangwa nyo mpuzi mabenga, kwa nangwa nyo mpuzi mabenga, kwa nangwa nyo mpuzi mabenga.
Asima tombo yuona hili?
Aya, tombo yuona hili. Nangwa nyo mpuzi mabenga, nangwa nyo mpuzi mabenga, nangwa nyo mpuzi mabenga, nangwa nyo mpuzi mabenga, nangwa nyo mpuzi mabenga.
Kuwange vamwe vakwanisa kuiona. Ehe, saka imi munoona sei, munoona zvichizobatsira here?
Zvinoona kuti kunze kukwira kwemapurisi zvakanyanya.
Sei muri kudaro?
Vhali yemari yakinenge yambowanika kuti yagara iripo yanga ichidiona kudaro.
Aiwa, ima tombotibatisawo zviri kuitika kuwange ikoko, tinokutendai chaizvo. So we have a caller here, Madondo from Wange. He's saying that yes, there were people in queues in Wange, and they did, some of them managed to get the money, but he says there's no hope that this will improve the current situation because the money, the value continues to go down. Saka ndodzoka kwamuri vangwenya ne mubvunzo wangu wandambobvunza uya uyataurai tinzwi.
Mona tichokwadi chatotaurwa nemukoma vachangoisa phone pandezvo kuti kana mitengo yagara ya iri pamusoro. Iwo kana ukaenda kubank ukanotora $500 dzacho nyuwani dzacho idzodzo, ye transport yegajeti haitombokwani pamwedzi. Paunozotanga kuda kufunga nezvekutenga chingwa, mukaka, manyuzipepa, varidzire zvinhu zvacho ivavava, vanenge vari padambudziko rokuti kuti vareplace zvinhu zvavo. Vanoda kuti mari yakatoti wandei kuti vawane mari yokunotenga mari yekunze kwenyika yokuhodha zvinhu pamusika wepublic market. Saka zvinenge zvakukwikwidzana. Saka hapafanirwi paite munyika mari inokwikwidzana nemari yemunyika. Ndosani uchiti ukangosvika kana kuZambia kana kuIsrael kana kuJordan kwanandiri, unotonzi iwewe uchitongoburuka mundege belt change iyo inanochinja mari yako. Nokushandisa mari, because mari yavo haikwikwidzani nemari yekunze, because mari yekunze ndeyekunze. Saka dambudziko ratinaro riri kuti pachatota stampede vanhu vachienda kubhenki vachinoda kunotora kuondomora mari dzavo kuti vatizva vanoita zvidini zvikwane. Zvozoti mitengo yobvere kukwirawo. Saka takudzoka kunyaya dzedza dza2007 nokuti mitengo inenge yakukwira mazuva ese, kuti vanhu vanotisupply nezvinhu vange vachiwana mari dzavanokwanisa kuti vanotenga mari pamusika mutema mari yekunze, nekuti mari yekunze haiwani kumabhenki edu. Saka pari dambudziko racho iroro.
Tunga, I hear Mr. Gaule is back. Maybe you might want to take
it. Ukhona ubaba uGaule sependukile. Baba Gaule, siyakwamukela njalo kuhlelo.
America then that in Alabama. The supermarket I was using the same phone, but that. Sorry about that.
Okay, no problem. We're happy to have you back. Let's dive in. Many people are skeptical about this new currency. They don't believe it will change their circumstances and the economic outlook of our country. What say you?
If you're helping me.
Your phone, Mr. Gawling.
Your phone is shaking, Mr. Gawling.
We welcome by the government to introduce this new currency that we have. And it is really something that is going to help us a lot in terms of the situation that we were finding ourselves in, especially the shortage of this, the shortage of we have.
Mr. Gaules Line Tunga, I think we need to call him back.
Let's try and call you back, Mr. Gaule. We can barely hear you. Ucingolukababu Gaule lapho luyaquma. Uproducer wethu zamfonela njalo sizama kumfaka emsakazweni. Kodwa kwaba sanda siphuma singumsakazo weStudio 7. Lamhlanje sixoxa ngodaba lokwethulwa kwemali entsha eqale ukuthathwa ngabamabhanga ebhange elikhulu le-Reserve Bank lamhlanje. Usibalukhulu we-Reserve uBaba Mangutika uthi uqala kusasa abantu bazayithola ngobunengi limali. And I hear Mr. Ngwenya wants to respond to Mr. Gaule. Before you respond, Mr. Ngwenya, we have Mr. Gaule back. Let's give him a chance to continue his contribution. Mr. Gaule, please continue.
Thank you very much for having me, my brother Ntungamin. Let me start by saying we, all along we're facing this problem of the shortage of our own money. Our own currency, especially the bond that we have. Now that the introduction of this of our current by the government is a welcome move indeed, and really, this is going to help us in so many ways. As far as the shortage of is concerned, and then really, there are other things that we got other guests.
Mr. Gaule's phone today, Ntunga, I think it's disappeared, like the board in the bank.
Contribute.
Unfortunately, let's give Mr. Ngwenya
maybe. Okay, Mr. Ngwenya, please go ahead. You wanted to respond.
No, I just wanted to say that the inability of Mr. Gaule to communicate shows that, you know, really the country is not really organized in terms of its telecommunications. Now, it's the problem, you know, with the ZANU-PF mantra is that of saying we didn't have enough money, now we have plenty of money. So it's really not about the amount of money that we, the banks, are going to be dispensing. It's the value of the money. Because even if you dispense two bucketfuls of money, if that money has no value, has no reserve value, you can't save because you don't know if you are going to save money and its value is eroded the following day, you have not done anything for yourself. So while it is, I'm a stick, I'm a very patriotic person. I really love to have my own foreign currency, my own currency. But my problem is that we don't generate enough foreign currency to support a local production. So when there is no local production, it means we are a consumer nation. So all the local currency that comes in falls into the hands of producers and importers who want to make sure that they retain the reserve value by importing goods or keeping it in US dollar form. So that is what makes it inflationary and drives prices up and makes that currency less available again on the second time. So while I appreciate the patriotism of Ugaule, the problem is that the money that is being dispensed has no value.
Omunye ocubungula ezenotho njengawe baba Ngwenya esike sakhuluma laye uthe i-1 billion le ubona incane kakhulu ngabafake imali engange 2.5 kusiya ku 3 billion mhlawumbe ibingaphathisa kakhulu ekuqedeni udaba lokusilela kwemali ubona isanela yini 1 billion le
lokho kuyingozi kakhulu yabona ukuthi you know yabona ukuthi umnumzana Mthuli Ncube manje siyazi ukuthi vele ngi economist Mthuli Ncube uyazi ukuthi ungazifaka imali eningi emfikeni imali exotha impahla ezinye impahla ezilutshwane ezinye ezivela ngaphandle kwelizwe i-hyperinflation yakhona ishike khona nge-1 week so yena inkinga yakhe ukuthi ahlale phansi abone ukuthi imali engingayifaka eningi kodwa engasoze ichitheke isenza yenze ukuthi kube le hyperinflation yimalini uzakhangela ukuthi impahla eziwenziwayo part elizweni lethu zinganani impahla ezithengiswayo ezivela ngaphandle kwelizwe so thina sile deficit sempahla eziningi ezivela ngaphandle kwelizwe imali ingazibe ningi kakhulu eyalapha abantu abathenga imali ngaphandle emfikeni baba baningi so kuqakatheke ukuthi nxa ezafaka imali yona le ayitshileyo yomuza iyahambelana le yimpahla ezilungisa lapha elizweni so vele angivumelane lomuntu othi imali kayifaka uyineko kungahle kuphambaniseke mjojo
mavyanziti nabagawule futhi qhubeka ubambile baba Ngwenya
Regate imbonzo kwakuthi nari dzavo dzakunzwikere makadiva gaule
ripo makadi henyi madam
aiwa tanga tiri kuchema chema nyaya yenari dzenyu asi tipewo maonero enyu nepamusoro penyaya yemari taona vamwe vafona vari kumasvingo vari kugweru nemuharare vangu vari kuti mari havana kukwanisa kuiwana nhasi zviri kufamba sei
chokutanga ndoda kutanga nokuti kutenda hurumende yedu nemazano okuunza mari yedu taane mari hakuna nyika inoshanda isina mari yayo chokutanga chechipiri ndechokuti tange tisina mari yacho vanhu vachitambura vechienda kumabhanga vechitsvaga mari dzavo vechichera mazuva ose mazuva vechimukira kumabhanga vesingaiti mabasa vakamirira kuwana mari yacho isingawaniki iye zvino zvichabetsera kuti mari yacho iwanikwe vanhu vaite mamabasa chero kana mbasa dzichidhura mutengo wacho uri kubva musoro toda kuti kune mazano okuti hurumende ichagadzirisa zvimwe zvacho zvinonetsa izvi kuti vanhu vagone kuwana mutengo inobatsika nemari dzavo dzavanotambira izvi ndiyo nyaya iripo tinofara chaizvo mari yacho iri kutanga kuwanikwa sezvo yatanga nhasi kuchiita mberi uku icharamba ichipinda mari ichiwanikwa kumabhanga ichibva kureserve bank ndova kuti izvozvo tinozvitambira zvikuru
imi makwanisa kuiwana here ikoko kubulawayo
nhasi handinambowana kumbo pindapinda kunotengeswa zvinhu apa but ndanzwa vamwe vechitaura kuti mari yacho iri kuwanikwa handizivi kuti vange vechireva chokwadi hereko kuti handizivi papo but ndanzwa kudaro kwanzi atanga kuonekwa mari yacho kunzvimbo dzakasiyana siyana
mombobatsenyu makadaro ntunga maybe let me just read a few comments panapa pane vamwe vanga vanyora pana kwaindiine njerere atsi iye pafacebook page yeshonanzi taenda kunetbank muna jason moyo tikanzi ndezvemupepa nezvepanews zviri kunzi mari inenge yave kuwanikwa nhasi asi isu hatisati taipiwawo ameno kana paine vapiwa kune mamwe mabhanga mumwe ari kutaura uyu Ephraim Chiwanze ndobva ati ngaiuye tichinje pamusika mutema hanzi takatoimirira nokuti zvimwe zvingatotinakirawo saka vamwewo vari kutarisira kuti ikauya vachaishandisawo mune dzimwe nzira
kondiana sipateleni
ndofuka kudaro I think pana kola. Hello, kola.
Hello, makadizo.
Tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Chole.
Oh, kuchipinge uko kwakadini?
Ndoda kukukorekta ikapo. Bishna Bridge haisiri kuchipinge.
Iri kuri?
Iri kuBuhera South.
Ah, pakanaka pakadaro. Mari yasvika here kuBuhera South uko?
Ah, mari hakuna.
Ehe.
Ah, mari hakuna. Nzira vanhu zvese.
Saka kwako akamira sei nhasi?
Tanga takangomirawo makiu imomo. Maybe tunakwanza kuwa na mari.
Mm-hmm.
Asi ya... kwa kongomira kuna mari.
Imi maenda kubanga mkauzu kwa uti chii. Mika mamira kuyongo ya kareba si uye jejisha mauzu kwa.
Nda mbapa mbapa kuma hapa sile.
Mm-hmm.
Nika enda opa mabanga edu. Nekutili se growth point.
Ehe.
Nda shika ipapo da mira. Kava vura zvavo tokroko. Kapinda tikamira tikagona chimbomirai. Kamira ndokunga tamira kusvika kuma 2 hours. No mari yapana isati yasvika.
Savatsanangura here kuti inozouya rini?
Havana kutsanangura. Havana kutsanangura vangoti kwanzi munongoramba pamwe mangwana pamwe rini asati taziva mari isati yasvika pano.
Imi inga kubatsira isei, munoona ichizobatsira here nyaya imi vataura kuti muri kudhuze nekuma growth point ikoko. Inga batsira here vanogara ikoko?
Mari zvayo tingangoti kwadi ingagona kubatsira kana ngatiti ndapiwa iyoyo 100 kana 200 zvira chepo.
Ehe.
Inogona kundibatsira kuti ndichenge zvinhu zvandogona kutenga panguva iyoyo. Zvichibva zvaperera ipapo. Ndaka sutari sandifungi ziri kuti mari itange ine valu. Andifungi ziri kuti itange ine valu mari. Ziri kuti urwanana semadanda ne vamwe vacho ava. Ziri kuti vanhu.
Aiwa tinokutenda iyi hanzvadzi muve nezuva rakanaka kwamuri kuBuhera uko.
Neno ndinotenda nekupinda muchirongwa ndinotenda kuri muve nezuva rakanaka.
Aiwa chirongwa ndechenyu muve nezuva rakanaka. Tiri kunzwa kuti tine mumwe kola zvakare ntunga regai tiende kwavari. Hallo kola.
Yakabakasimba here?
Aiwa takasimba. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi? Kwacheche. Nhasi aiwa pakabaka panapa. Tibhuirei kwakamira sei ikoko?
Hakuna chiri kunoko mari yekudhara yacho tangeita kumabhenzi of course nhasi yainge kupiwa $100 but unongoona kuti pamatiri $100 ipopo panenge paine pakuti vamwe vanotopiwa dzakawanda atingazivi ndo anenge ari mamanipenge azivi anosvika kuti mari dzedu dzichafamba zvakanaka $100 una anongoti iori palaini umwe anobva nekumberi anobva nekumberi unoona kuti izvii zvemari here.
Saka matodziwana here mari idzi?
Hatina kuwana nyuwana tangowana bondi redu yekudhara iba taingopiwa $100.
Sa munoona idzva dzichauya dzichikubatsira here uyezve pamavhunza kubhanka zvanzi?
Kubatsira chinenge chine mukana wekubatsira but ivo vakangoramba vaine kachitimukao nekuti iyo vamatenga zvazvo ndo anopiwa mari yese tingoramba vatiiitemungadambudzo iyoyo haripeni.
Ntunga mene kana kuda kubvunzwa hanzvadzi yedu iri papa isati yaendai.
Vajekesa mukoma vataura zvese zvatazvinzwa. Tinotenda mukoma.
Ya pakanaka.
Bye-bye.
Size kuwe baba Gaule vasola balaleli yavezwa lapha. Injalo ngibuze lapha sike sabona kusethulwa ibhondi. Lingafakwa licatshe imali iswelakale selisezikhwameni zabo sibhadeleni. Hayi silo tubo esizabona luqhubeka yini lolo?
Okukhona ukuthi ngamini nxa sikhangela akulalize elingama lisebenze liqhubekele phambili lingalamali yalo. Imali yethu njalo idinga ukuthi sinabanikazi bayo. Siyivikele, siyilondoloze, siyiphathe kuhle ngoba ngeyethu. Hatshi ukuthi siyilimaze imali yethu siyihlinikeze size siyihlikihlele phansi. Khonoko esingakwenza singaba ngamachapa njalo sina nechukulumende ukuthi silondoloze ukuthi imali yethu njengabona abakhuluma ukuthi kayibuye singenise emgwaqweni sihlezi ithinze siyenze nje ukuthi iphathelise yikho kuganga okungaphezu kwamandla khonoko konoko ukuthi inxazi sithi imali yethu yona leyi kayibuye imali yethu kayibuye ungamele sibe le mali lathi njengamazwe njengayizolo lokhu sibe ngabantu isizwe sile mali sibe isizwe esithuthukayo sibe le mali yethu ehlonitshwayo langamanye amazwe njengalezi izimali ezinye ezamanye amazwe zihlonitshwa ngamanye amazwe thika uqalisela kithi konoko konoko ukuthi siyivume thina imali yethu singayiyala thina kube sokuthi sithi ngobani abamele bayivume imali leyo xa thina siyiyala thina singabanikazi bayo.
Babu Ngwenya, gai yezu kwa meni zabo spatele nini lima?
Uwa muka ule, umutu hamba ya kuli imajenda ya zisisa. Isi za tusogut abantu batate imali wei khamisi msige ni mnyana kuti ezanda elisaka de abala si za tusogut atengisi imali msige ni mwini imali ya ngapandi veli ya ngena ega mafetri foreign direct investment. Kenya imali yangaphandle ingenisa tourism konke akula umuntu ohamba siyathatha ama Tanzanian shilling umTanzanian osemoshe sithi sengifuna iyathenga ama US dollars ngoba ngabala msebenzi ama US dollars kodwa lapha yi ama US dollars alimsebenzi omkhulu ngoba yiwa asetshenziswa ukureplace izimpahla ezithengiswe ezitolo ama grocery athengiswe ezitolo athengwa ngemali ngamanye ngaphandle so uba ugawule ngazisisa ukuthi abantu ngoba kungade kube la lezi nqola eziningi eziletha izimali ezalapha elizweni bazayithatha besiyayithengisa emsikeni ngoba abantu abayithengayo bafuna ukuzuza imali yangaphandle uya order izinto zangaphandle ngoba omunye umnotho wethu wawukwanisa ukulungisa impahla ukuthi ilungisa impahla ezilapha elizweni.
Mombo taura nerurimi rwa mai vangwenya. Kuti munoona sei pane zvataurwa nevanhu vese tiri kunzwa tanzwa kudzika kwachecheche uko tikanzwa zvekubetinaf bridge uko kupohera vese vachichema kuti mari havana kuiwana iyi munoona sei izvi?
Ndozvinozvinoona kuti ivo vamangudya vacho havana kurongeka nokuti ndovakataura vega vhiki rakapera navamuti kuti mari inenge iriko nyange president vakatoti muchatosotwani mari. Saka kana uchizoenda iko zvino so 2 hours ago papa neshamwari yangu achiti ndatoenda kubhengizika ndongokupa $20 chete saka kana vachitadza kuisa mari mumabhengi avo iwo vanokontrola vanofadzanga ikontrola here mari yapinda mumitsika saka vanhu vacho ivarava havana kuvimbika havana havatauri izvi rakadzama rinoudzamu saka ndozvinoita kuti kana vanhu vawana mari yacho voita samararo nokuti vanhu vacho varidzi vacho vanogadzira havana kuvimbika kana uchikwanisa kuisha mubhengi kukurizidebhengi wacho yanga havana kuisa here mari havanga vasingazivi kuchaswa mari nhasi saka ndokutadza kurana ikonomi kwacho ikoko
vagaule
vava gaule ngamafichani
nyaya iripo ndeyekuti isusu semazimbabweans tikuzoona kuti vari kutaura vangwenya kuti haiwa tinenge tichitsvaga mari mukambo vanonguva vanhu vachitwara takura mari nengoro mari dzakawanda dzikauya dzakawanda dzacho dzine dzichaenda kublack market uko zvinochinjwa ikoko zvichiita vanhu vachitenga mari dzekunze tikazviita nemabhanga chii chakaipa ndofunga kuti izvozvo zvinofanira kuitwa nemabhanga katiitei kunotsvaga mari yekunze kwacho kumabhanga kwacho vetipewe marets akana vanhu vacho vepewa marets anoenzana nemari dzacho nekufambirana kwenguva kwadzacho kuti value yemari yacho yakamira sei tichizviita nemabhanga.
Hai siyabonga vakogaulela vakongwenya isikhathi isesesidliwe ngumankoye. Thank you that Mr. Rejoice Ngwenya, an economic analyst, as well as Believe Gaule, a member of the ruling ZANU-PF party. Siyabonga bekukuhle kakhulu ukuba lani kuhlelwa abasanda sixhumali kuthiwe kodwa liyenelisa ukulalela uhlelo lwethu kuma websites ethu athi voandebele.com, voashona.com le voazimbabwe.com. Sikhona njalo ku Facebook VOA Ndebele, VOA Shona, le VOA Studio 7. Na signing off, Mtungamili Nkomo.
I want to know Dr. Ndavisi, vangabari pachirongwa chedu cha nasi. Indi nzini Marvelous Mklanganya huye, ndiri mu Washington. Jitingati sangane imangwana, pa Let's Talk, ngati kurukure hii.